this soldier level. Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina chikunguru 30 2020. Makateerera kustudio 7 nepenguro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vasvika pamakumi mana nemumwe 41. Dare repamusoro rinoudza mapurisa kuti amire kushandisa mimwe yemitemo yakazivisa zvonga rapera. Zimbabwe Stock Exchange inotarisirwa kutanga kushanda nemusi wemuvhuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rezvoutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vasvika pamakumi mana nemumwe 41, zvichitevera kufa kwemunhu mumwe chete kumanikaland nezuro. Vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vasvika pazviuru zviviri nemazana masere ane makumi manomwe nevapfumbamwe 2879. Izvi zvinotevera kubatwa nechirwere ichi kwevamwe vanhu makumi matanhatu nevaviri. Pavanhu ava makumi mashanu nevaviri vakatitapurirwa muZimbabwe, vamwe gumi nevaviri vakabva kuSouth Africa. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vasvika mazana masere nemakumi masere nevanomwe 887. Dare repamusoro nemusi wechipiri rakapa mutongo wekuti mapurisa amire kushandisa mimwe yemitemo yaakazivisa zvonga rapera, inosanganisira kuvhara migwagwa vachida kuona kana vanhu vari kufamba vaine matsamba anovabvumidza kufamba-famba munguva ino yelockdown nezvimwe. Danho rakatorwa nedare iri rinotevera kukwira kwakaitwa nesangano reYoung Lawyers Association of Zimbabwe kumatare, vakamirirwa naGweta Obey Shava veZimbabwe Lawyers for Human Rights. Nemusi wemugovera mapurisa akazivisa kuti akange ave kuwedzera maroadblock, uye vanhu vanenge vachienda kumabasa vanenge vave kutarisirwa kunge vakapfeka nhumbi dzebasa vaine matsamba anobva kuvakuru vavo anoratidza kuti vane mvumo yekufamba-famba. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Ngatinzwei vashava vachitsanangura mhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Takaenda kudare guru reaiko tine chikumbiro chekuti zvisungo zvakanga zvaiswa nemapurisa zvekuti vanhu vese vanofamba vange vaine matsamba, vange vaine mayunifomu, vange vaine zvitupa, vane magwaro anotaridza kuti vanobvepi uye vari kuendepi. Chichemo chedu chakanga chiri chekuti zvisungo izvi zvakaiswa nemapurisa hazvipo pamutemo, hapana bumbiro remutemo kana chinyorwa chipi chemutemo muZimbabwe chinoti zvizvarwa ngazvifambe nematsamba awa nemadocuments awa akanga asungwa namapurisa. Isusu tiri kuti mapurisa vanhu vanochengetedza mutemo, basa ravo harisi rekugadzira mutemo. Zvichakadaro dare guru rehaikoti rakawirirana nemafungiro awa, rikawirirana nesu rikati ichokwadi mapurisa vaita zviri kunze kwemutemo, chavo kuchengetedza mutemo kwete kugadzira mutemo zvavakanga vaita. Nokudaro dare guru rehaikoti rakasendeka parutivi zvisungo zvese zvakanga zvaiswa nemapurisa. Vanhu vakufanira kuti vafambe vasingabvunzwi pasina kushungurudzwa maererano nemapepa nemagwaro anotaridza kuti vabva kunani
Tinoona kuti mapurisa akanga atora danho iri achitarisa kuparara kurikuita chirwere cheCOVID-19 munyika. Imi hamusi kukoshesawo here nyaya kana matanho ekudzivirira kupararira kwechirwere ichi?
Tiri kuti zvisungo zvakanga zvaiswa nemapurisa hazvinei nekudzivirirwa kwedenda reCOVID-19. Varipo vana mazvikokota vezveutano vanotarisirwa kuisa mitemo inodzivirira veruzhinji mukubatirwa kana kutapurirana chirwere ichi. Vana mazvikokota ivavo havana zvavakataura zvaitsigira magwaro akanga atorwa nemapurisa. Kana vachida kuti vanhu vafambe vachitaridza magwaro awa, pane matanho anotorwa nevanogadzira mitemo, pane zvinonzi statutory instrument zvinoiswa zviya, chiri kuti ngazviiswe zvotaura kuti kwane mutemo muZimbabwe unoti munhu wese anofamba ari kutarisirwa kunge akabata chino nechino. Hatitarisiri zvinhu zvakadaro kuti zvinhu zvibva kumapurisa, asi kune avo vanogadzira mitemo.
Saka munoona here mapurisa achitevedzera mutongo wedare repamusoro?
Mapurisa vanosungirwa kutevedzera mitongo inenge yapuwa nematare emunyika muno. Vakatadza kuita izvozvo, tinodzokera kudare rimwe chetero tovaudza kuti hevo mapurisa aya aramba kukuteererai, toita inonzi contempt of court, anova mapepa ekuti mazvidza dare. Tochipa zvino chikumbiro chekuti vakuru vavo ngavambopinzwa muchizarira nokuti varamba kuteerera zvabva matare edzimhosva. Ndingangoti ndakwanisa kupa Minister of Home Affairs naivo Commissioner of Police magwaro akabva kukoti, court order iyi inovasunga, inovabata kuti vaitevedzere. Saka nokudaro vakatadza kuitevedzera mazuva mashoma ari kutevera ndiri kudzokera kumatare ezvimhosva. Ndokumbira chikumbiro chekuti vambovharirwa muchizarira iwo mukuru wemapurisa ava pamwe chete naminista wavo kwemazuva anokwana kuita iwo makumi mapfumbamwe, 90 days imprisonment, kusvika vadzidza kuremekedza mitongo yematare.
Gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaobe shava vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutsigiri webato rinopikisa reMDC Alliance vaMazvi Ndlovu vakachengetwa kumusha wavo weGwambe kuPlumtree neZuro. VaNdlovu vanonzi vakarohwa zvakaipisisa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANUPF mushure mekubvunza kuti sei vatsigiri veMDC Alliance vachinyimwa chibagwe chehurumende chekubatsira vanhu chakange chichipihwa vatsigiri vebato reZANUPF vega munzvimbo yavanogara. Vaimbove nhengo yeparamende amai Nomatemba Ndlovu, avo vakanga vari pakuchengetwa kwaMazvi Ndlovu, vaudza Studio 7 kuti vanhu vakaungana pakuchengetwa kwaMazvi Ndlovu vakange vakashadirwa zvikuru. Assistant Commissioner Paul Nyati havana kudaira runhare patavafonera kuti tinzwe divi ravo, asi amai Noma Ndlovu vati mapurisa akavimbisa kuongorora nyaya iyi zvakadzika.
Ndangandiriko kunhamo, ndangangoti pachivanhu nhamo yafamba zvakanaka because takwanisa kumuchengeta, ndozvandingangoti taure.
VaNdlovu, chii chakaitika kuti vasvike pakurohwa kwavakaitwa?
Kunzwa kwataita paground, hanzi pakaita meeting yekugoverwa chibake. Baba vaMazvi Ndlovu vakaenda kumeeting vakanosvikonzi vese vasiri veZANUPF vanhu veMDC hamusi kuzonyoresa, hamusi kuzowana chibake. Mazvi Ndlovu azanga asipo pameeting iyoyo, saka vakabva vadedza imwe meeting the following day vakati branch rinogara ana Mazvi Ndlovu mozouya muchinyoresa mango. Saka hanzi pakunyoresa chibage apa vakataura futi shoko iroro, saka mukoka akabva avaudza kuti no, chibage hachisi cheZANUPF, chibage chinofanirwa kupiwa munhu wese. Mazvi akabva adzokera kumba akanotora chinguro chake nemwana wake mudiki ne4 years kunochera mvura. Saka vakabva vamugarira murodhi achibva kunochera mvura, ndopavakatanga kumurova vakamuisa simbi vakatanga kumurova vakahanzi vakanga vakati one day but muna imurova hanzi ndichuboi aine uniform yechipurisa enabled watch
saka panama papa kuchengetwa pavanzovu huku vanhu vanga vakadini zvinhu zvakamira sei pakati pevanhu vanga vari panamwe
vanhu varatidza kurwadziwa vanhu vatsamwa zvisingiti vanhu varatidza kutsamwa even mapurisa payakauya nechitunhu akatozviona kuti vanhu vakatsamwa because vakabva vaudza kuti mauraya mumungini saka pano mauya nenyama yemwiri mapurisa makauraya munhu because kana akaurayiwa neighborhood watch which means mupurisa
ivo mapurisa vanoti vakabvuma here kuti ndiwo vaita izvi
mapurisa sevanhu vakadzidzira basa ravo havangabvumi kuti tisu vakati ichainvestigatwa saka takabvunza kuti rakatoboi vacho ari kupi zvikanzi takatomusunga ari mumasels zvatisinganyatsozvisisa kuti kumusunga here kana kuti kumuchengetedza vakaona kuti akange aripo vanhu nekutsamwa kwavakaita vangamukuvadze kana kuti vakatomusunga izvozvo zvinto zvatisingazivi
saka pari zvino pane chiri kuitwa here pamusoro penyaya yavanzovu kana kuti zvangu topera zvakadaro
mapurisa avingisa kuti vachaita mainvestigations sisi nekuziva zvakaitira nyika yedu maybe zvatongoperera ipapo pekuti zvoni mainvestigations but zvatichaita tichatoita follow up kumekashura kuti nyaya yacho yaenda kumutemo
avo vange vari vaimbove nhengo yeparamende amai nomatemba ndlovu vari parunhare kubulawayo nestudio 7 Musika weZimbabwe Stock Exchange uri kutarisirwa kutanga kushanda nemusi wemuvhuro asi nyanzvi munyaya dzezvoupfumi vaVictor Boroma vanoti makambani anoti Old Mutual, Sidco International nePPC anzi ambomira kushandisa musika uyu sezvo ari kuferefetwa nebazi reFinancial Intelligence Unit panyaya dzaari kupomerwa dzekuti aisafambisa mari zvakanaka Blessing Zulu West Studio 7 abata vaBoroma kuti tinzwe maonero avo
ndinangoti hurumende yaita chinhu chakanaka pakuvhura musika weStock Exchange nekuti tikatarisa matangira azvakaita kana kuti kumiswa kwakwakaita Stock Exchange kwanga kusina tsarukano nekuti kana hurumende yanga ichida iyo kuti izive zvanga zvichiitika nemakambani matatu anova iwatauro kana kuti iyo inozivikanwa nekuti Old Mutual Implied REIT vaingofanirwa kumisa makambani iwayo ari matatu then vosiya mamwe ese achishanda mune zvakanaka
sei zvakakosha semafungiro enyu kuti musika uyu urambe uchishanda
kuitira kuti maonerwo atinoitwa navo vese vanenge vaida kuunza mari mukati menyika zvikuru sei mainvestors vatakatarisa kuti vauye munyika munomu kuitira kuti ibudirire arambe akamira zvakanaka manje mamirira zvinenge zvaita maonero avanenge akuita vanenge vakuona Zimbabwe senyika isingagashire mainvestors mune zvakanaka uye inoshandisa chisimba pakumisa kana kuti pakupindira mumashandiro anoita zvemabhizimusi asi chinhu chakanaka chavaita ichichi
pane zvamungatiwo zvadzidzwa here apa nehurumende
ndinovimba dzidziso dziripo dzakawanda dzinofanira kunge dzaonekwawo kuitira kuti mune ramangwana zvakadai zvinge zvisingazodzokorodzwe vatange vazivisa makambani ese anenge ari involved then vobva vatora matanho anofanira kunge achiitwa kuda kuziva kuti chii chiri kuitika kana kuferefeta vasati vamisa mashandiro anenge achiita musika weZimbabwe Stock Exchange
takanzwawo bato rezanu pf richitaura kuti Old Mutual inofanira kumiswa basa semaonero enyu izvi zvakakodzera here
hazvina kushata kuti bato rinenge richitonga ripowo muono waro asi dambudziko rinoitika kana dambudziko rinosanganikwa naro nevemabhizimusi vari munyika yeZimbabwe nderekuti vanenge vachitarisirwa kuti hurumende iyo inova inoisa inogadzika mutemo nekuita kuti mitemo inge ichitevedzerwa nevemabhizimusi ndo inenge ichifanirwa kuti inge ichitaura kana kuita maannouncements akadai zvikuru sei patinge paonekwa kuti pane zvakanganiswa mukati memitemo yenyika avo vanenge vari ndingangoti vanenge vachinzi vakachikora mutemo voziviswa nematano anenge akataurwa
saka sei papa ndiana aifanira kuita basa iri
sei papa zvinenge zvichitarisirwa kuti Securities and Exchange Commission of Zimbabwe inge ichigara pasi nevemabhizimusi vese vanenge vachionekwa sekuti vane pavakachikora mutemo voziviswa zviri mugwara vachinge vaziviswa zviri mugwara Zimbabwe Stock Exchange yosiiwa ichishanda kana kuti ichioperata maoperatora inenge ichiita avo vanenge vachikora mutemo ndovumbumiswa vari parutivi zvisingakanganisi mamwe mabhizimusi ese anenge aripo nokuti zvinopa maonerwa anoitwa nyika neavese vanenge vada kunza mari mukati menyika inoyi anobva ashata zvinobva zvaita kunge hatikwanisi kugashira kana kubata mari dzavese vanenge vachiuya kuzoisa mari mukati meino nyika mune zvakanaka uye hatikwanisi kudyidzana nedzimwe nyika mune zvakanaka
nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mangwana chishanu chikunguru 31 kuratidzira kwange kuchitaurwa kwemasvondo apfuura kuchatora nzvimbo mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga pamwe chete nevechidiki veZANU PF vanoti havasi kuzotendera kuratidzira uku asi umwe wevakaronga kuratidzira uku vari mutevedzeri wesachigaro weMDC Alliance vaJob Sikala vaudza Studio 7 kuti kuratidzira kuchaenderera mberi uye ivo vanenge vari umwe wevari mberi vachiratidzira
vana vomuZimbabwe pasitirino rose vachange vachiratidzira kuti ivo nyaya dzeuori nenyaya dzokukokota ufumi hwenyika hwaitwa nevashomanana vari kutonga munyika munomu zvarwadza vana veZimbabwe saka vana veZimbabwe vachange vachiratidzira mumatunhu avo
mapurisa anoti kuratidzira uku hakuzoitika uyezve youth yeZANU yakadotaurawo kuti ichavoda kuti kuratidzira uku hakuitike hamuoni here sokuti apa pangazokonzera kukuvadzwa kwevanhu
zviripo ndechokuti kuratidzira ikodzero yomunhu muri kuzwa vanhu vese namasangano akasiyana siyana vari kutaura pamusoro penyaya iyi vanotaura ivo vachiti kuratidzira ikodzero dzavanhu isu chatakaita ndechokuti takazidzivisa mapurisa pamusoro penyaya yedemonstration iyi magweta edu akanyore tsamba yakaenda nakonvena wedu vakazosunga vangu Jacob Ngaruvhumwe pachinambo chokuti vareply tsamba yedu yatakavanyorera vakabva vatsvaka kusunga vaJacob Ngaruvhumwe tisati tapiwa reply yedu dai reply yedu tanga takaiwana takanzwa kuti mapurisa ndepapi paanokona nanapo panyaya yokuti vanhu varatidzire magwana tingadai tangasiziva kuti zvinhu zvakamira sei
ini munofunga kuti mungawanawo mukana wekuratidzira
kana ndikasaratidzira nomusi wemangwana zvirokwazvo handingavi nomufaro mukuru ndini ndinenge ndiri mberi kulocal community imwe yomuharare ndichitungamirira vanhu ndiri mberi pavo kusvika taona kuti takwanisa here kupinda mutaundi nokuti ini ndinoda demonstration ichandopinda mutaundi mudhorobha reHarare kuti tinopa mwadzi yedu takatopedza kunyora mwadzi yedu yatakadresa kumadifferent authorities kuti vandopiwa mwadzi iyoyo yezvichemo zvaanazisa
ko nyaya yekupararira kweCovid-19 munoiona sei semi vanhu vakaronga kuratidzira
vanhu vedu vachachengetedza marecommendations eWorld Health Organization wokuti vanhu ngavamendene social distance pakuratidzira
avo vange vari mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Sikala vari parunhare kunzvimbo yavasina kutaura neStudio 7.
tambotarisa zviri mumapepa nau anasi. Kuroniko rinoti vaparenzi shiri avo vakashaya mari mwezuro vapiwa ruremekedzo rweugamba hwenyika. Vashiri vakange vave nemakore makumi matanhatu nemashanu. Muherald mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti mauto nemapurisa vakagadzirira kuti pasave nevanhu vanokanganisa hurumende kana vanotyora mitemo yezvekuchengetedzwa kweutano. Zimlife.com rinoti vaMnangagwa vakashandisa musangano wePolitbro kupomera mhosva kuvanhu vebato ravo vavanofungira kuti vari kushanda nemapata anopikisa kuti vakabvise pachigaro. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 kuno kugokwe tatambura sikuru penyu wedu wawe panjodzi kugokwe kwachireya kwamadzawa zvido vanhu vari kutamba bhora vari kuungana zvisingaiti taikumbirawo hurumende dei yapindira ipapo ndatenda zvangu
maswera sei kuona tanonoka hwande tinoti zveni kune varume avava ngavaende tida kuvatsagira nyuchi because hatanoita nekushungurudzwa. Dai zvinhu zvikafamba zvakanaka zvikaita semaperero ada kuita chando chando kana chaakunopera kudai so zvese nezanu pf yacho dai zvabva zvangopera hatanoita nekundidya nhoko dzezvironda.
Makadii vateereri vestudio 7 vanakomatanonoka wande vanakomajonga haine zvangu ndataura nhau yehurumende ye3.2 bhiriyoni vadikisa zvavo kuzvipatara ibatsiridze vanhu vari kufa madzimai ari kubetserwa vana vachishaya nokushaya madhokita kuzvipatara vadikisa mari iyoko iyo nhau yeyezimbabwe yekurifaida mari bheki kuvarungu haiyo kungodzosera vhu rachona nekwavo kwavari chete ndokupedza chikwereti zvavari kuita izvi hazvina maturo izvi edmomoyo papretoria.
Makadii pastudio 7 haini ndinopindura tsano avo nguva chiti ana jobhosikala vasada kuti uraisi avo tsano avo havana kumanikidzwa nzadhe tinotoitoya hazisi kumbomanikidzwa munhu ivo vaka vakahwanda ndomagwara acho aya ndomagwara ivo muno musouth africa matiri munomu kuti vaone independence makafa vanhu vanoityoro vakawandisa hakuna kusiri kufa saka tsano avo vasada kuchema nekuti jobhosikala ivo havasi kumanikidzwa kuenda nyika inofunga kuti nyika ungongoipiwa ana Mnangagwa ungongokutaura chiuya mutore nyika ivo vakanoirwira inofanira kutorwirwa
varume rusununguko tinorwuda asi kudemonstrate handiko kuti tiwane rusununguko nekuti takabvira kare tichidemonstrate ende hurumende yaMnangagwa tarirai vana mugwadi vari kuporombisa rufu nanachinamasa asi handizvo zvinoita kuti tiwane upenyu kana rusununguko izvi zvaa kutongoda mwari pachavo kuti vabvise hurumende yaka ine udzvanyiriri iyi nekuti tikada kuita hedon corrusion chokwadi isusu tichafa rufu vavatarisana nesu nekuti varume vari kudhikiriya rufu kwatiri saka zvakanaka ndezvekungoti mwari vega vagone kubvisa vanhu ava asi isusu takachengeta upenyu takanyarara takagara mudzimba nekuti ticharatidzira topfurwa zvakaita first August asi ava vanhu vanenge varasika havadzoki.
Pastudio 7 apo muri sei zvenyu vashamarira vese aiwa tinofara nenhau dzamunotipa aiwa ndimuruti pakimbali ndokumbirawo mundibvunzirawo vakomana vezanu pf vari kuti vanhu vari kuratidzira vari kutyaira mutemo welockdown nenhau yekorona iyi korona yavada kuhanda nayo nhasi kanga nemdc ida kudemonstrata vachiramba kuti vademonstrate chimbondibvunzira iwo kuti madays acho kwaiva nekorona here tinoti vanhu vese munhu vana vese vezimbabwe yava nguva yedu tichimire.
Makadii vestudio 7 tinokutendai zvikuru nokuti pachirongwa chinenge chobuda pamhepo ichi rambai makadaro. Ndinoda kutaura pamusoro pemurume akataura mustudio 7 nezuro achitaura pamusoro pekuti chobhosikara anoda kuurayisa vanhu munhu iyeye muzanu pf uye haazivi chinangwa chekurarama panyika izvaano taura kudaro anonge ano musouth africa achitizawo kunzana ngaadzokere kumusha uku ngaaratidze kuti munhu anotaura zvinhu zvine kuvaka kana ichiti jobhosikara uri mudondo iye unotiza wani uri kuzama kuti kudini ndo mazanu pf anotumwa kuzi vataura zvinhu zvisina basa iva.
Yaini donzi Richard imba yagumazvina ndiri kuno kusouth africa kujoni uku nyaya yandinoda kutaura kuti ipinde mundare ndeyekuti mapurisa nevanhu vezanu vanoda kudzivirira vanhu kuti vasaratidzira saka ivo mapurisa kana achichengetedza vanhu kuti vasaita zvemurizhonga kana kuti vasaita zvekuti chirwere checovid yari kuvanda naye chipararire chiri kupararira munyika ngavadzivise vezano vacho vari kuti kwai tiri kuzoratidzira ngavadzivise vose avo vari kuti vari kuzoratidzira nekuti kuti vachi vanorega vai zvano vachipinda mumugwagwa vachiratidzira kuti hatidi kuti vanhu varatidzire ivo vachivabvumidza kupinda mumugwagwa vovharidzira vanenge vari andizano pf kuti vasapinda mumugwagwa saka kuti vatore mutemo vaise mukati memaoko mavo vati hakuna munhu unopinda mumugwagwa either wezano kana kuti vamasivhi organization vari kuratidzira kuratidzira avo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5ku band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica vaimbo vemudzimai wavajeff bezos amai mackenzie scott vakapa mari inoita mabhiriyoni 1.7 emadhora kumasangano akasiyana-siyana mukati megore rapfuura amai scott vaimbove mudzimai wavajeff bezos vanozivikanwa semunhu akapfuma kupfuura vanhu vese pasi pano uye vari muridzi wekambani yeamazon pavakasiyana vabezos vakapa mudzimai wavo mabhiriyoni makumi matatu nemashanu emadhora pamusoro pezvikamu zvina kubva muzana zvekambani yeamazon pari zvino amai mackenzie scott upfumi hwavo hunopfuura mabhiriyoni makumi matanhatu vamwe vavakapa mari vanosanganisa masangano anorwira kuenzaniswa kwevanhu kana kuti racial equality masangano anorwira kodzero dzengochani zveutano zvemamiriro ekunze nezvimwe makakatwana apa plus vanoti ndakakupiwa sisteri vachiti ndine mukomana wangu safirio madzika tire sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vasvika pamakumi mana nemumwe 41 dare repamusoro rinoudza mapurisa kuti amire kushandisa mimwe yemitemo yaakazivisa svondo rapera zimbabwe stock exchange inotariswa kutanga kushanda nemusi wemuvhuro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndiri Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti mosfera zvakanaka.